Maroto evazhinji ekuti chikwata cheCapes United neDynamos zvisangane mufinari yechibuku Super Cup ari kuzadzikidzwa kana kuputswa svondo rino, apo zvikwata zviri izvi zviri kupinda munhandare imwe chete yeRufaro Stadium asi mazuva akasiyana. Makepekepe ndiwo ari kusimudzira hondo iyi mangwana, apo ari kupinda munhandare iyi kusangana neHarare City, iyo ine nhoroondo yakasimba makwikwi aya. Makepekepe ari kuzoteverwa nesvondo nedzimbare iyo iri kubandana netriangle, iyo inoraridzwa naTaurai Mangwiro akaita mukurumbira achitambira Dynamos yacho. Capes United yarohwa mumitambo mitatu yePremier Soccer League yakateverana. Panguva iyo Harare City iri kusimuka, asi mumwe muteveri weMagreen Machine vachapuwa mahwengwa. Vanoti mitambo yePremier Soccer League yakasiyana zvikuru nemitambo yemikombe. Vamahwengwa vanoti veruzhinji vasatarise matambiro anga achiita makepekepe mazuva apera, nekuti mutambo uyu mutsva uye une zvinangwa zvitsva. Vamahwengwa vanoti hapana chinoshamisira pamaSunshine City Boys, sezvo ari kungotatarikawo sechikwata chavo.
Harare City tokunangohwin bhozi Harare City matambiro taka akangoitawo sezvitiri kuita izvinezvi.
Harare City ndiyo ine mukombe uyu, uyezve muraridzi wayo Mark Harrison uyo aimboraridza Capes United ari kuda mukombe uyu kunoratidza hama neshamwari dzake kana adzokera kuEngland uko akaberekerwa. Pamusoro pezvo, Harare City ndiyo ine nhoroondo yakasimba kudarika zvikwata zvese makwikwi aya, mushure mekutora mukombe uyu kaviri uyezve kusvika mufinari kamwe chete nemasemifinari kanokwana kaviri zvekare. VaHope Chizuzu veHarare City vanoti mukombe ndewavo.
Kubva patambwa mukombe uno 2014, chikwata cheHarare City hachina kumbotadza kupinda musemifinal. Nokuda kwaizvozvo ndiwo mukombe watinotoona sokuti ndewedu.
Asi vateveri veDynamos ndivo vanonokerwa nemutambo wavo netriangle, zvichitevera marovero ari kuita chikwata chavo zvimwe zvikwata. Dynamos yakunda mumitambo mina yakateverana kubvira Lloyd Tshugove atora basa reurayiridzi kubva kuna Lloyd Mutasa, zvekuti mumwe muteveri wavo vasimbai Maketa vari kutarisira kufara zvekare. VaMaketa vanoti nematambiro akaita Dimbare paHerentals neZuro, apo vakakunda 2-0, havasi kuona triangle ichimira.
Ya, nematambiro aita neHerentals ka handifungi kuti triangle ingabudiriri. Handi chivimbo chekuti Dynamos inobudirira, because vakomana vato neconfidence nematambiro avo ka zvinotarisira kuti nyangwe kana kumberi kwacho vanotange vachienderera mberi nematambiro avanenge vachi.
Semarotero ari kuita vakawanda, VaMaketa vanoti chishuwiro chavo ndechekuti chikwata chavo chisangane neMagreen Machine eCapes United mufinari.
Chido changu pamwoyo ndikuda Capes neDynamos, asi ndikuona Harare City ichitamba mbora zvinemuda vado. Asi pambakati pemwoyo ndikuda kuti Capes itsangana neDynamos kuti tiratidze kuti vakomana veDynamos ka hava kutoenderera mberi panyaya dzemutambo ipo.
Chikwata chinotora mukombe uyu ndichowo chinomirira nyika makwikwi e2019 Cup Confederation Cup, umo Zimbabwe yaive isina aikwikwidza gore rino. Dynamos ndiyo ine mureza uri mudenga makundano emuAfrica mushure mekusvika mufinary Cup Champions League muna 1998 nemumasemifinary muna 2008. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.